muna June gore rinouya ndoni kanhatu dzichata look at sea report yaitwa nesadaka observer mission. Kana vachita vanogona kuinvaita chairman wesadaka yese right inova Angola yonzi saka inenge yakunzi taker plus one which means vanenge vanyika ina. Muna June gore rinouya kwete izvozvi gore rinouya yadaro izvo haisati yaripoti yesadaka nokuti troika ibandiko resadaka harisi sadaka pachayo. Zoreva kuti troika ino zvitakura ripoti iyoyo yoenda nayo kusamiti. Ndikada kuti vateereri vazive kuti samiti yesadaka gore rinouya inoitika muzimbabwe nokuti zimbabwe ndiyo inenge yachairmani yakutora uchairmani hwesadaka. Saka ripoti iyoyo ichazodhiskaswa ichaongororwa nokutoropodzwa muno munyika yezimbabwe makaita maelections vamunanga bvavariwo chairmani. Mababa akaitapo ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo panzwisisa.
Aiwa tapanzwisisa asi pane zvitemo zvamuri kutaura nezvekubudiswa nesadaka mambotaura here sehurumende kusadaka kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira?
Tichiongorora maitirwo aitwa zvinhu muno muzimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho panenge pakaita mukaha ndosaka muchiona kuti kunana west africa kunana east africa kuau chaiko chaiko vanotumira retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru uyu akauya kuno uku akamboita vice president nonga abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka but also akamboita chitabu chake chinonzi national citizens for citizens coalition NCC ndosinga maakutonzwisisa kutoti pane hunzivani nerimwe bacho ratinoziva agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti vadzai pakati bata bata nobva tangati reduwe pano kuda pane zvatinga zvivi but masiyes aritanga tiinawo nhasi azadziswa nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi nii muripoti now as our reaction to the report but already munhu wese akuziva kuti ripoti iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwa vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo ichokwadi here ivo vamumba?
Vacharamba haisi mhondi vacharamba munhu wemashoko ende dendaida kuti vamumba vawane chinovawana ndaibva kuchidzira vaingotanga nokuitwa chinovawana ichachona ichocho muvatidzani munhu mutema chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo rapresident ndechekuti vekunze vane daka nezimbabwe vatisikire motomuziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyavamumba seiwo vesadaka vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo?
Pane zvinoitika zvatisingagoni kusi kutaurirei